Zvina kuipa Zulu kuti South Africa ive neshungu dzokubatsira Zimbabwe. Asi chatinoziva ndechokuti musha unovakwa nevarimo kana maZimbabweans pachavo asina shungu dzokuvaka musha wavo. Chero kukabva vatumwa kudenga havangauyi vakagadzira dambudziko riri muno muZimbabwe. Chinotsvakwa ndechekuti panoda mwoyo wokushanduka wevanhu vomuZimbabwe kuti vati tazozvifunga kuti tishande pamwe chete kugadzira madambudziko atakatarisana nawo.
Asi semaonero enyu zvii chaizvo zvoda kuti zvinge zvichigadziriswa pane South Africa?
Nhamo dzedu dzakawanda kaZulu, hameno kuti vari kuda kutangira papi. Panogona kuti vanhu vanoda kutarisa nyaya dziri just immediate short term, yokuti tine nzara. Almost half of the population, according to my results, ezimvake havana zvekudya. Iye zvino the situation yenzara we live in get worse. Tatasvika kuna March when people will then start to have my greens. Saka maybe kuda ndiyo nyaya, kana kuti inyaya inechokuita ne challenge yekuzvipatara. Madhokotera namanesi vanga vari pakutsutsumwa mwedzi yakawanda kuzvipatara, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Nyaya yemishonga kana kuti inyaya dzedu dzemakakava dzagara dziriko dzava nenguva yakawanda dzisina kugadzirisiwa.
Saka munhu anga atangire papi chaipo?
Zvinoenda nokuti munhu anoda kutangira papi nenyaya dzeZimbabwe. Nyaya dzeZimbabwe dzakawanda. Inyaya dzine chokuita here nokutsutsumwa maererano nenyaya yavanhu vakasungwa nokuda kwemaprotests, kana kuti nenyaya yezvavakavhukunyura pamusoro penyaya dzecorruption. Hatizivi kuti anenge achiti anoda kugadzirisa kana kubatsira kugadzirisa nyaya dzomuZimbabwe anoda kutangira papi.
Semakereke muri kuti poitwa sei nenyoka yapinda mumbai?
Zulu machechi akatanga kutaura nenyaya yekuti maZimbabweans aite nzira yokugadzirisana iwo pachavo. Makore anokwana matatu apfuura.